Sezo Johani akadzidzisawo vadzidzi vake. Ishe Jesu ndokubva vati, kana muchinamata munoti, Baba vedu vari kudenga, zita renyu gari kunze noutsvene, ushe hwenyu ngahuuye, mutikanganwirewo mhosva dzedu sezvo tichiregerera vane mhosva nesu, musatiisa pakuedzwa asi mutikundisewo pano wakaipa. Nokuti umambo ndohwenyu, namasimba ndeenyu, nokubwinya ndokwenyu.
Batsirewo Baba, batsirewo Baba, batsirewo Baba, batsirewo Baba,
batsirewo Baba, Mwari Baba wokudenga, zita renyu ngari kutswe, ushe hwenyu ngahuye, ndikundiseiwo pamietso.